chekutanga ndingati patatanga gore takatanga tichifamba nenhano dzanga dzichinge zvinyekenyeke asi patazenge tosvika pakati paro nekunopera tatomanya zvisingaite zvekuti vanhu vanogona kuongorora vachiita tsvakurudzo vanobvuma kuti chikamu chekupedzisira chegore tine mitemo yakati kuti yatakawanikwa tichibvumirana ichiinda kuna purezidendi kuti inge ichinosainwa saka ndinogutsikana zvikuru nemafambiro atanga taakuita tine mitemo yakawanda yatakapasa ende kekutanga maybe makore 10 gore rino takwanisa kuti bhajeti redu ringe richipaswa muna December risingapaswi muna January saka ndine mufaro mukuru nemaseenzero atata akuita mudare reparamende maringe nekunge tichikurukura mitemo nekuita kuti mitemo iyoyo inge ichibvumiranwa ichiinda kuna purezidendi kunge vachiisaina
mungaperi mumwe muenzaniso pane mitemo yamakabudirira kuti mugadzirise mutungamiri wenyika achiisa runyoro rwake
yakati wandei tine consumer protection tine mutemo wemaintenance of peace and order tine wevaya vanoda kuuya vachizoinvesta muno wezidha tine mutemo wemoney laundering watakaisa zvekuti kana iwe uchishanda zvichizikamwa kuti unokora $100 wowanikwa wavaka zimansion kuborodel brook unobvumira NPA kuti ikubvunze kuti tiratidze kuti wakawanepi marii izvozvo tinofunga kuti zvinobvita kuti corruption inge ichidzikira takaupasa zvakare ndobva tazopedzesa nekupasa bhajeti tine mutemo again wecoroners bill takapasa mukaita tsvagurudzo munotoona kuti gore rino tapasa mitemo yakawanda kudarika the last 8 or 10 years
asi chii chinoita kuti zvinhu zvimbononoke kudaro honorable Ziyambi panyaya yekuendesa mitemo yekudare reparamende mungajekeserei ipapo
zvakawanda zvinoita kuti mitemo inonoke bazi redu rekwaattorney general redrafting rine vanhu vane njere dzekuita kana kuti maskills vashoma uyezve tanga tine zvakawanda like mukatarisa 2018 tatine maelections tikadissolve parliament muna May so it means May to September tatisina parliament yanga ichisvita saka zvese izvozvi zvine effect pamabhills edu kubuda kwawo muparamende